Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makumi manomwe nemumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekorera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati nekuda kwokuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare korera sedambudziko renyika, vachiti hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster, zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha, vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika, ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare, Dr. Michael Vere, vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekorera huri kukwira.
Ende maareas arinyo kwafeta ndiwo aya atagara tichingoita maproblems ekorera kuGlenview, Budiriro, Glenora, but we also have maareas akaita unga South Sydney Park, Stone Ridge, then Hopley, where we have also seen my cases in Harare.
Vavere vati
saka ikozvese tinongoti munhu weita nemanyoka ngawe timuone timuteste kuti haichikorera here, ene kuti munhu korera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekuruta, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekuruta ozoguma atopera mvura mumwiri make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nharembozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBuera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBuera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko yemvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari muzvipatara mune korera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu 121 vaive muzvipatara zvakasiyana-siyana nekuda kwechirwere chekorera. Bazi iri rinotiwo vanhu 550,551 vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu 37 vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika 400 munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.